Vakatanga vasvika paimba pake mangwanani ndokubva vamubvunza kuti mwana wako uripi. Akati mwana waenda kuchirezi nobva vazodzoka kuti manheru. Vachibvunza mwana umwe chetoyo pavakamubvunza kuti aiwa mwana hapo ndakuudza kuti waenda kuchirezi vanobva vamutora nokumusunga wakaviga mwana wako nokumusunga nokuenda naye kwachivamba nzvimbo inowanikwa kuzaka papolice break nokuvata vakamusungirira pabhenji nenjema vachimudira mvura inotonhora pedo nepadhamu vachimurova kusvika kwaidza vanobva vamuregeza hapana kana chaji yavakanga vamupa.
Saka ndianani vanga vaendeswa kudare apa?
Vanhu vanga vakaendeswa kukoti vanga vachisanganisira mapurisa matatu iwayo pamwe chete nacommissioner general wemapurisa wemuno muzimbabwe pamwe chete naminista wehome affairs ndo vakaendeswa kumatare. Saka vanzi futi vabhadhare makosti ane chokuitirana nekesi iyoyo.
Mutemo unoti kudii kana munhu achinge asungwa kana kuti ari mumaoko emapurisa kana paine zvinhu zvavanenge vachida zvavanofunga kuti anokwanisa kutaura akatadza kuzvitaura, mapurisa anobvumidzwa kurova munhu here?
Chemo unotiwo mapurisa anofanira kushandisa unyanzvi hwavo hwaanodzidziswa hwekuferefeta nyaya kwete hwokushungurudza vanhu kwete hwokurova vanhu kumbumikidza kodzero, nokuti kodzero dziri mubumbiro redu romutemo dzakataurwa kuti aiwa idzi kodzero idzi ndo kodzero dzevanhu. Kana imwe neimwe yekodzero iyi ikava violated then munhu unogona kuaprocha mapurisa. Ine nyaya iripo ndeyekuti bumbiro redu romutemo irori ndo the parent act, ndo chibaba, ndo baba vemutemo imwe yese. Saka ukaenda pasection 2 yainoti umwe neumwe mutemo unozogadzirwa kana custom kana kuti amwe maitiro amunogona kuita ari adinesi constitution yanotodeclare void to the extent of inconsistent.
Ko chii chinoitika mapurisa aya akasabhadhara mari yavanzi vabhadharei nedare?
Pano patiri mukoma breaking tabata inonzi order. Zvatabata inonzi order chasara kwatiri isu ndechokuti tiise inonzi writ of execution, kureva kuti taakutuma chikonzi nebepa inoita kuti vandoatacha zvinhu zvinoita kuti zvitengeswe pabhadharwe mari iyoyo.